vana wo vanoti vakatora dano iri kuti vawanise vakare maramukana okuenderera mberi nedzidzo sezvo vasingawanzowane mikana yakadai.
Vakare maravasasarire kumashure munyaya dzedzidzo, munyaya dzefundo. Chova tinge tinewo machiremba, madoctors, vana muzvinafundo vari vanhu vane madisabilities vanhu vakare mara. Saka takaita partnership neyatinoti Limitless Solution Global, ofisi yangu dzaambasada. Tine zvimwemo zvakawanda zvatirikuita neLimitless Solution Global. Asi pazvimwenguva izvozvo tikazosvika zvekare pakuti veLimitless Solution Global vatipe mukana wekutiwa netwendeka kumasokora.
Vanoti pasi pechirongwa chavo vadzidzi vanopiwa mukana wekudzidza kusvika pachinhano chepamusorosoro chePhD. Denis Nokutenda Maposa ane makore 10 19 uyo ari kuita zvidzidzo zvebusiness management and artificial intelligence integration audza Studio 7 kuti akafara zvikuru nekuwana mukana wekuenderera mberi nedzidzo.
Because hazvizi nyore kuti unoshaya mari kuti uri kuchikoro. Tinono scholarship inokwanisa kuprovaidha zvese kuti kwazi uri kuchikoro, especially disability yavo bhoza nakawanda vanovachindiseka endosozostavandira. Vano zvinozvoti munhu asingazooni anobatsire mucommunity. So manje apo kapa is my turn to shine.
Anoti
izvi ndiwo chanchiri engeri dream yangu. Tibika nerole model kuna wacho ane disability yakaita seyangu. And kuti aiwa kana mumwe munhu achinitarisa pasi kana kuti anokudzivisira ndira unokwanisa kupuza roo change in community chete ndio chanongoda chete pasi.
Mumwe ari muchirongwa ichi Norman Trimo Manika ane makore 26 ari kuita Masters in Project and Operations Management. Anoti chirongwa ichi chichamubatsira pazvirongwa zvake zvekusimudzira vanhu vakaremara muZimbabwe uye uchimubvurira nzira kuti azvisimudzire.
So mukana wekungochenda kuma higher tertiary education wakuita kuti iwe ungochikwanisawo kupinda pamaorganizations iwayo. Because handingangotori munhu ka watore mara tode tichipinda basi takudhikirizwa kuti productivity yeorganization iyo zvakuleitwa kuti tuchi depower downgrade yeekonomi yedu.
Mukuru wesangano reLSG Dr Mabo Daniel vaudza Studio 7 kuti chirongwa ichi chakatambirwa zvakanaka uye vanotarisira kuwedzera uwandu hwevadzidzi vachapinda machiri.
Zvakasvika kune vakawanda uye vakazvigamuchira vachifara. Tinotarisira kuti 25 cc ishomani chose. Saka ndinotarisira kuti ndichataura kuti dzizowanda dzigozokwanisa kuti at least 25 from every province munyika yangu muno yandiri yeZimbabwe. Tikadero zvinogona kuita kuti tiri chetumo.
Dr Daniel vatiwo kunze kweLuxembourg University vari kushandawo nezvimwe zvikoro zvepamusoro 60 pasi rese uye izvi zvichapa mukana kuvana veZimbabwe wekuvandudza ruzivo rwavo kuti vagosimudzira nyika yavo munyaya dzeupfumi. Vanhu vakaremara munyika vanosvika zvikamu 15 kubva muzana pavanhu vese uye vazhinji vavo vanogunun'una kuti vanoshayiswa mukana munyaya dzedzidzo nemabasa. Zimbabwe iri kuvandudza mutemo unoona nezvevakaremara weDisability Act nechinangwa chekuenzanisa mikana pakati pavo nevamwe pamwe nekuvawanisa mikana yekuita zvese zvavanoda kuti vararame zvakanaka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.